Mama want myself. Yo, sizzle like a lunch. Mostivity. Not simple. Zirigwere. Chokwadi kuti jaja vadhakwe mfunge mwari vekutenga mfunge avapenge vamwe vana mwari vanotengwe vavatengwe zvakangooma mufunge varipo vanhu vachivharira panze vachivharira panze varipo vanhu vachivharira panze chokwadi vachivharira panze tichida kukena vachikandira panze tichikandira panze tichida kupinda vachitambira panze vachitambira panze apo ndaivimba navo nchiti vamwe vangu kusatoziva kuti iyi mhandu dzangu nyaya ndichivaudza ndichiti vangu vangu handina kuziva kuti muri mhandu ndaimba nemi njiti vamwe vangu nhasi unogava tadombera musungo hapachina mutambo varipo vanhu vachivharira panze vachivharira panze varipo vanhu vachivharira